Isu tinozvikamuchira tichifara zvikuru nokuti chinhu chatagara tichikurudzira isu sebato, chinhu chinodikwana vanhu vazhinji vari kuno kugara kuno kudiaspora, kuti izvo vakaparirira vana vezimbabwe vakaparirira nenyika yese kwese kwese kwavari kugara. Asi izvo vachiri kufunga kumusha havana kurasa kuda kuva mazimbabwe. Ndikuva kuno kwatiri due to circumstances, hatina kungouya tega. Zvino kechipiri ndechekuti inyaya yakagadzirwa muconstitution medu ikarega kusadzikiswa kwenguva yakareba. Saka tinozvigamuchira kuti pariamendi iriko iko zvino yazadzikisa chinhu chikurukuru ichi chakatarisana nesu kuno kudiaspora.
Vamwewo vari kuti zvinogona kuita kuti vanopiwa mukana wekunge vari zvizvarwa zvenyika mbiri, Zimbabwe nenyika yavagere, asi vasingazowana mukana kana kuti kodzero yekunge vachizovhota vari kunze kwenyika kwavari. Munoonawo sei imi?
It's not the first things first. Ichi chinhano chaitwa ichichi tinochigamuchira, asizve zvinouya futi namaadvantages. Kana kwava kuti tava madual citizens, zvoreva kuti tava macitizen enyika mbiri, yechizvarwa yeZimbabwe nokwekwese kwatiitiri isu vari kuno kuNorth America. Nyaya yekuvhota inyaya yekuti vanhu vari kuno kudiaspora tofanirwa kutina masangano edu akadai, tifambe tichitaura nehurumende kuti tione kuti zvingagadzirwa sei, malogistical acho anofambiswa sei. Tinovhotera kuembassy here, tinovhotera kumastates edu atiri here, but panofanirwa kuva nehurukuru yatinoramba tichitaura nehurumende yedu. Vamwewo vanoti maonero okuti ko zvino zvatapuwa dual citizen somuno muamerica, ukawana dual citizenship uri muamerican chero ukaenda kuzimbabwe uina mabhizinesi ikoko, vanokutaxa asi vanokubvumidza zve kuvhota. Izvi zvinhu zvetofanirwa kutaura zvese kuti tichatekswa here, tichazvifambisa sei, but panofanirwa nehurukuru.
Ko, hatingatiwo maadvantage kana zvingabatsirawo zvikuru kuvana vezimbabwe kuti vange vaine dual citizenship?
Maadvantage ndiwo kuti isu takauya kuno tikaita vana vedu, zvino vana vedu vanongori necitizenship one. Zvino kana vaakupuwa kunyika yedu yechizvarirwa tinozvikudza tere, tinozvifarira. Uyezve imwe advantage ndeyekuti unogona kuvhota kunyika dzako mbiri dzaunogara. And une imwe advantage zve ndeyekuti una mapasipoti maviri, unogona kushandisa mapasipoti ese vanhu uchaita zvokuviga kana zvokutya kuti ndiko rikazobatwa. Saka maadvantage ese iwawo okuwana dual citizenship kuti wava nhengo yenyika mbiri. Maadvantage ese mabhizinesi unogona kutiseta kuzimbabwe munomu sesu vari kuno kuamerica togona kuita izvozvo. Saka zvina maadvantage akawanda zvikuru kuva nedual citizenship. But wo ukatarisa on the other side, iyo nyaya yandaichitaura unotekswa. So kuamerica vane mimwe mitemo yokuti ukajoina army yeimwe nyika iwe uri muamerican unogona kurivhokerwa citizenship yako. Saka zvakangosiyana siyana, but handiona sokuti maadvantage akati kurirei kudarika zvingagona kunetsa.